babara. Ude mwanangu, udachi.
Baba yae.
Uga mama feli, udachi.
Taura ndugu
isi.
Baba rare musadaru kozvino kana zvichida ndoregera kutsutsumwere zvino kana vachida ndoregera kunyunyuta here zvino kana zvichida ndoregera kutsutsumwere pesa epandinogona vanotinzinya seasingaone vozviita pademio bofu asi kana ndango shaisha vanovhura meso anenge bonga inoona nemurima asi hazvine mhosva iye mwari muridzi weupenyu vanotivhumbamira
Kana neza anofunga ukadaro anokudoneza ukadaro anokudoneza
Chirega kuche maga
Chirega kuche ma
Sachema
Unorwa tisa mwari mo
Miso zinde iku
Miso zinde Iwe wakaiti wa ma
Chirega kuche maga
Chirega kuche ma
Sachema
Unorwa tisa mwari mo
Miso zinde
Kuchema,
sachema,
unorwa tisa mwari moyo.
Miso zindeigo,
miso zindei.
Sachema,
iwe wakaiti wa ma.
Chirega kuchema,
chirega kuchema,
sachema,
unorwa tisa mwari moyo.
Miso zindeigo,
miso zindei. Iwe wakaiti wa mambo.